Anti-Corruption Trust.
Vachitora mashoko avo mudare reparamende nhasi, vamugabe vati zvinhu izvi zvinosanganisira kuvandudza mabasa ekurima nekugadzirwa kwezvinhu, kuvandudza mabhizimisi madiki neari pakati nepakati, kukwezva vemabhizimisi vekunze pamwe nekurwisa uori.
My government has proposed a 10-point plan of
Hurumende yangu ine urongwa hwezvinhu gumi zvekugadzirisa upfumi zvinosanganisira kuvandudza mabasa ekurima munyika pamwe nekugadzira zvinobva muzvirimwa nezvicherwa.
Vamugabe vabvuma kuti upfumi hauna kumira zvakanaka uye vati zvakakosha kuti nyika irambe ichitaurirana nemasangano anopa rubatsiro ekunze kuti igokwanisa kuwana mari yekusimudzira upfumi.
In order to buttress the positive economic gains recorded to date, government will implement...
Kuti tisimudzire upfumi, tichadzika mitemo yakanakira vemabhizinisi ekunze neemunhu.
Vatendawo kuti Zimbabwe haisi nzvimbo yakanaka kuita mabhizimisi, vakati nekuda kwaizvozvo hurumende ichavandudza mitemo yemakambani nevashandi kuitira kuti nyika ikwanise kukwezva mabhizimisi vanobva kune dzimwe nyika. Vamugabe vati nyaya yekukwezva mabhizimisi ekunze inyaya yaikutorwa nehurumende zvakakosha zvekuti vachatadza kuita basa iri vachasungirwa kuti vapetsananguro. Vatendawo China nekubatsira Zimbabwe nezvikwereti zvakawanda zvekubatsira munyaya dzeutano, magetsi, mvura nezvimwe. Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira vatakura zhangazha vati hapana chitsva pane zvataurwa navamugabe kunze kwekungotaura semunhu anga ari pabasa rake.
Asi havana kunyatsokubata kuti zvinhu zvacho zvichagadziriswa sei. Nyaya dzevashandi, nyaya dzezvikoro, nyaya dzekushayikwa kwemari munyika zvinyatsokugadziriswa sei. Vataura semutungamiri ari kutaura sezvaanongogara achiita mazuva ese, asi kunyatsokutarisa kuti ari kuziva uye nekutarisa kuti chii chaicho chacho chiri kunyanyonetsa panyaya dzeupfumi munyika.
Vati veruzhinji vange vakatarisira kuti vamugabe vature urongwa hwekuti hurumende yavo ichagadzirisa upfumi sei sezvo zvinhu zviri kuramba zvichishata munyika. Mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vati kunyange hazvo vamugabe vataura vanofanira kuita zvavataura kwete kungogumira mukutaura chete. Vati kunyange hazvo vamugabe vati hurumende yavo iri kuvandudza mitemo yevashandi hapana zvazviri kushandura sezvo vashandi vari kuramba vachidzingwa mabasa.
Mukatarira vashandi havasi kufara nemutemo wacho, mukatarisazve vezvemabhizimisi havasi kufara. Saka kana zvakadaro zvinoreva izvo kuti mutemo uyu hauna zvakawanda zvauri kugadzirisa. Pamusoro pezvo, nyaya yekupera kuri kuita mabasa haisi kunyanya kukonzerwa nemutemo nechokuita nevashandi nevashandirwi vavo. Zviri kunyanya kuitika inyaya yezvemamiriro akaita upfumi.
Vekunze vanoti Zimbabwe inyika yakaoma chose kuita bhizimisi nekuda kwemitemo yayo yakaita sei kupa masimba munyaya dzeupfumi kuvatema, kudhura kwezvinhu pamwe nemitemo yevashandi iyo inoomesera vemabhizimisi. Vamugabe, avo vanozivikanwa nekutaura kwenguva yakareba chose pazviitiko zvakaitika seizvi, vataura kumaminitsi 24 chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.